TC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 23 zvita December 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Tano, zuva re22nd December izuva rekuchema, izuva remisodzi, izuva rekuti tirangarire tichichemera vanhu vakafa muZimbabwe from 1980 kusvikira iye zvino vanhu vechifa. Nenyaya yekugura uku Unity Accord pakasainiwa agreement kuti kuurayiwa kwevanhu kumiswe kusaendere mberi.
Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union vaSivangelizwe Nkomo vanoti zuva reUnity Day izuva rekuchema vanhu vakaurawa panguva yekugura hundi. Varimi vane mafungiro akasiyana pamusoro pekudzikwa kwemitengo yezvirimwa kubva kuvarimi.
Kuna vanhu vakawanda vanosvika katikati isu 130 yevanhu vanosvika 40 miriyoni vanga vachitotadza kubhadhara zvikwereti izvi. Imari zhinji yehurumende inosvika kuma 1.337 trillion yemari ine zvikwereti zvavanhu kuenda kuchikoro, nokuti kuenda kuchikoro kuamerica kunodhura zvikuru.
Mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti vanhu vakakwereta mari yedzidzo kana kuti student loans vambomirazve kubhadhara kweimwe mwedzi mina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union ZAPU vaSivangelizwe Nkomo vanoti zuva reUnity Day izuva rekuchema vanhu vakaurawa pasina chikonzero, vachiti zuva iri harina zvarinobatsira sezvo rakangopa bato reZANU PF mukana wekuvanza zvose zvarakaita panguva yegokora hundi. Vankomo vati kubva zuva rakanyoreranwa chibvumirano ichi paifanirwa kuva nekuwirirana mukushanda pamwe mukugadzirisa zvakange zvakanganisika uye mukubatsira avo vane hama dzavo dzakaurawa neavo vakasiyiwa varemara. Nezuro, Zimbabwe yakacherechedza makore makumi matatu nemana panyoreranwa chibvumirano cheUnity Accord icho chakabatanidza mapato eZANU PF neZAPU muna 1987. Vankomo vanoti ZANU PF yaifanirwa kunge yataura nevanhu mumatunhu eMatabeleland neMidlands, vachiti panongova nekutaura kwega pasina chinoitwa.
Tano, zuva re22nd December izuva rekuchema, izuva remisodzi, izuva rekuti tirangarire tichichemera vanhu vakafa muZimbabwe from 1980 kusvikira iye zvino vanhu vechifa nenyaya yekugura uku. Unity Accord pakasainiwa agreement kuti kuurayiwa kwevanhu kumiswe kusaendere mberi neZANU PF chiuraya vanhu, vanhu vasina mhosva, vanhu vasina kana zvombo zvekuti vazidefende, vainzi madissident. Saka harisi zuva rekupembera tichifara tichiita zvokuti tiri kufarira iya yainzi Unity Accord, nekuti haina kufa yambosevenza kana haina kana kusevenza even one day. Hongo yaga itaseunge bana wachaura hiyo. But the truth of the matter is that kukura undi ichiruendelea mberi in a different form.
Mungata na ngurawo here ipapo vankomo.
Kukura undi I system yaga planiwa. Waka karapasi, waka prana kuti. Chafamba sei. Saka nanasi, kazi ya kukura undi chiripo muzimbapo. Wana wakwanisi kuti wetaure uzwa wanoda. Wana wakwanisi kuti wajwene mapati wanoda. Wana warugu intimitate kwa kuti wai wechi ya kuzapu. Wana warugu intimitate kwa kuti warugu uda kusapotera zapu chii.
Pane umbo were kuti izi ndizo zirukuitika kune avo wanuda kuhuya kuzapu. Chii chakaitwa kubatorenyu?
Last week chakata afanira kutiti pembere makore makumi manomwe egu bumbwa wezapu from 1961 60 years yezapu egu zwa kwa wezapu na 1961 asi chaka varirwa kutiti tiite yu atina wana police clearance kukuchinzi because of COVID. But funny enough ne Wednesday acho isi chakata afanira kutitiite ne Saturday. Wednesday acho kwanga kune kungano ku makorokoro ku matevere ni South reza anu PF wechita zwavo zwavanoda vakaungana ikoko 50 kilometers away from kwanyongolo kunyongolo site kwa taida kuitira ma celebrations edu ni Saturday acho. So it shows kuti masimba aya ne culture iya egugura undi chiri kuendera mberi. Other more serious cases ekukura undi culture irikuitika pano economically, socially, even kuma church zvinzwe kukura undi zviripo. Saka hapana zvakabuda zvinobatika ne unity court iyoyo. Hapana.
Saka vankomo muchaita sei nazvo izvi? Danho romotora nderipi?
As a people of Zimbabwe, as a people of Matabeleland and Midlands, we now demand explanations. We now demand justice. Justice yevanhu vakafa. Justice yevanhu tisingazivi kuti vakaende ipi. Justice yevanhu vakakuwara. Justice yevanhu vari kutambudzika nenyaya yakaitika na 1980 kuchisvika 87. Yasvika nguva yekuti tinzwe machokwadi racho kuti chii chakakodzera kuti vanhu veurayiwe vesina mhosva. Chii chakakodzera kuti vanhu vapondwe, vanhu vakuwadzwe, vanhu vatochwe, vanhu vadisapiwe. Nenyaya iyi, the people of Zimbabwe deserve an answer to that. We need to know. Takamirira tikamirira nanhasi takamirira apology. Asi apology haisi kuuya. Saka takuti isusu. Tinoda kuti chinhu chichipere. Tinoda closure. We want closure to this saga. We want closure to this terrible period in our lives. Ndizvo zvichiti the people of Zimbabwe are now demanding justice. We are demanding justice. We are demanding closure. Ndiyo nyaya iripo. Isusu December 22nd. Sevanhu vezapu. Sevana veZimbabwe. Sevana veMatabeleland. Tinenge tichichema. Tichichemera vanhu. Vakafira mahara. Vanhu vakakuvara vachikuvarira mahara kusina mhosva. Ndiyo nyaya iripo tanonoka.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union ZAPU vaSivangeli Zvenkomo vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Zvichakadaro bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti chinonyanya kukosha kubatana kwevanhu vose vomuZimbabwe kwete kwemapato maviri ega. Mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti hatingati pane kubatana kuripo kana tikatarisa kudzvanyirirwa kuri kuitwa vanhu nekuchorerwa kodzero dzavo nguva dzose.
Tekutanga seMDC Alliance tinokoshesa hongu Unity Day. Asi chatinosimbisa ndechekuti kubatana kunonyanya kukosha ndekwekubatana kwevanhu vese veZimbabwe. Pari zvino tikona kuti vanhu vari kudzvanyirirwa, vanhu vari kutsikirirwa kodzero dzavo nehurumende yavamunangagwa. Saka tikatombotanga kutaura nyaya yekubatana zvinhu zvakamira zvakaita. Chechipiri, Donzo re Unity Day kubatanidza marudzi ose. Sisi tirikuona se MDC Alliance kuti hurumende haisikuita zvakakwana kuti vanhu vabatanidzwe marudzi abatanidzwe the different tribes in the country. Tirikuona kuti nyaya yegukura hundi haisati yagadziriswa. Tirikuona kuti even mari inoshandiswa kuna na Matabeleland South, Matabeleland North kunyanya panyaya dzedzidzo, nyaya dzehutano haina kukwana. Tirikuona kuti nyika haina kubatana. Saka kana tichiti Unity Day hatidi vanhu vanongo taura kuti Unity Day pamuromo asi pamabasa avo nekutonga kwavo vasingakoshese zuva iro reUnity Day. Isu seMDC Alliance patichazopindo muhurumende takutonga tichaona kuti marudzi ose obatanidzwa, maZimbabweans ose obatanidzwa kuti vanhu vese vaone kuti takabatana senyika sese
Avo vange vari mutauriri webato reMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mukuru anona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi uye tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Varimi vane mafungiro akasiyana pamusoro pekukwidzwa kwemitengo yezvirimwa kubva kuvarimi iyo yakaziviswa nebazi rinona nezvekutengwa kwezvirimwa munyika reGrain Marketing Board kana kuti GMB. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
GMB yakaziviswa kuti tani yeshibage inenge yave kutengwa nemadhora emunyika zviuru makumi mashanu nezvisere nematana mashanu nemakumi matatu nematatu kana kuti 53,533 kubva pamadhora zviuru makumi matatu nezviviri kana kuti 32,000 gore rino. Mumwe murimi wekuhurungwe vaBrighton Shavi vanoti vanofara nekukwidzwa kwemitengo wechibage chavanorima.
Haisi shoma kana yakadaro inenge ine mutengo unoti mutengo wacho unenge wakanaka.
Asi mumwe murimi wekuBanget vaMishek Nyarowata vanoti mari yawedzero haina musoro sezvo inenge isatenge zvinhu zvakawanda pavachazoendesa chibage chavo kuGMB. VaNyarowata vanoti vave kurima chibage chishoma sezvo vasina chavari kuwana nekuda kwemitengo uri pasi zvichienzaniswa nekudhura kwave kuita mbeu nefotireza.
Takabva kunyura nearatiiezvitazvisizen ende hatisi kutongorima chibage chacho chakawanda kutosakanyura kudhara hurumende iri pauino dzachete hapana chimwe tikurimeranyika kwete kuikichifunga hapana chatikuwana mari iyo haitobvuita kana chinhu haina musoro ndomhinjiro yangu iyoyo.
Mukuru webazi revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti mitengo yatarwa iyi inofanirwa kuzotariswa zvakare kana murimi ave kukohwa.
Mitengo iyi yatinoti mafree planting anopa pachinhu inonzi indication kurakidza kuti patinofungidzira kuti muzuva ranhasi pakaanaunsirwa mutengo iwoyo zviri kureva kuti kukosha kwechibage, kukosha kwe maximum grains kwesoya bini pamwe chete nesunflower kuri pakati iyezvo. Asi tichitarisa kuti mamiriro ekunze akamira sei maererano nemitengo yezvimwe zvinhu zvose mapraizi ezvinhu zvese zvinongokwira muzvitoro patinenge taakuzonotengesa chibage chedu kana kuti mbesa dzedu panofanira kuchitarisa zvekare kuti kukosha kuya kana kuti bvani iya yatakaanaunsa muna December musi wa 22 December chiri imwe chete here kuitira kuti famaasarudza chikukosha kwembeu dzake kana kuti bvani ngembeu yake.
GMB yakazivisawo kuti tani zvirimwa zvakaita semhunga, mapfunde, zviyo nezvimwe zvinenge zvave kutengwa nemadhora emunyika zviuru makumi manomwe kana kuti $70,000 uye beans zvichitengwa nemadhora zana rezviuru rine makumi maviri nezvishanu kana kuti $125,500. Asi dzimwe nyanzvi dzekurima dzinoti GMB ingadai ichibvunza varimi vasati vatara mitengo kuti vataurirwe kudhura kuri kuita kurima. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
mitombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. News Day rinoti nezuro mapurisa akange akapakata zvombo akarambidza vanhu kupinda muStanley Hall mumakokoba kuBulawayo. Vanhu vakanga vachida kurangarira vakafa panguva yegukura hundi, asi mapurisa aitsvaka kuvamisa akanga atova paStanley Hall na 8:30 mangwanani. We ekupumuleni Old People's Home muBulawayo unonzi watarisana nedambudziko rekushaikwa kwezvikwanisiro kana kuti personal protective equipment pamwe nemanapukin kana kuti madiapers anoshandiswa nevagari. Vachinyora paTwitter pavo, Zimbabwe Prisons and Correctional Services inoti yakabudisa mumajeri ekonemara nemarondera vasungwa vechirume makumi matatu nevapfumbamwe nevasungwa vechikadzi gumi neumwe kuti vanotamba kizimisi nehama dzavo kumisha yavo. Vasungwa ava vanotarisirwa kudzoka kujeri svondo rinouya musi wa 28 zvita. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani mangwanani pastudio 7. Ini ndine chidzimo chikuru chokutiko nyika yakatogwa kuhiyadzokabva kuvadzvanyiriri varungu. Asi vakatora vacho ikozvino ndo vacho vadova kunotsvanyirira vanhu more than murungu chache. Nguva yemurungu tasingashungurudzi kuzvinhu zvatiri kuita izvi kuti vanhu vabude kutiza nyika. Chii chinoita kuti ipo vanhu vatize nyika kudai? Inini handisi kunyatsoandatenda kutiko kana vanhu vachiti vanotonga nyika itonga vanhu vasimo munyika imomo. Saka ona kuti iwo ungoda kurarama iwe nemhuri yako imomo ndimini muchiti munodya muchiguta vamwe vacho vasingaguti. Izvozvo munhu wese ano ipapo padumba nenge achinyato kuda kupururudzira kuti muzinhu angagwa unotaura for what? Hazvina kunaka izvozvo. Panongwaraiwo is now time up kopai dzimwe nyika. Zambia taiiseka, Mozambique taiiseka, vava bheta kudarika isusu. Zimbabwe tiita kutambura wese pasi rino. Tezvino kuda kusouth africa takunzi tituma foreina kudarika vamwe vanhu vese. Malawi irimo musouth africa muno. Nigeria, Ghana, vose varimo munhu iri. Africa yezvowo irimo musouth africa. Pane isusu tisetoti taitogara legal. Takutonziko zvino kukisina kwamapemiti edu tiri kuzogara iliga. Tisitogara tuma foreina. Kukozegwa nenyika yedu iyi vanamunangagwa. Asi iko zvino vanhu vakadzokera kuzvinoda kuda kubatiwa samugabe. 2 days zetete vhudzi rengakura kudai sorisingakamiwe wakavharigwa. Ndozvaunoda ndozvinoda munangagwa yeyi.
Kutarisai pandodawo nditaurewo padiki diki. Tarisai nhasi vana veZANU-PF varatidzira. Hapana mapurisa ambonza asvikapo. Tarisai panoratidzira vana veMDC kana kuti panoitwa vana veMDC musangano. Vari kurambidzwa nemapurisa konhasi apo paita sei. Tarisai mhirizhonga iri kuitika muZANU-PF. Zvese zvingori pachena kuti musangano wakadhakwa. Ndinoda kutayambira vana veMDC kuti vana veMDC pese panoitwa chero panovhotwa pese imbosarudzai munhu wani kwete zvokuti zvaitapo vanhu veZANU-PF kuti vanonovhotera vanoda kuvhoterwa vese vari kuZANU-PF vari 7 hazvina kwazvinotisvitsa. Vana veMDC munhu wani ngaamire tovhotera munhu yei wani tikunde hondo yatiri kurwai.
Zvinoti maswera sei pastudio 7 maradi zvenyu namukoma Jomba na tanonoka wandiye newamwe wese wanatete variko tinoti makadini. Aiwa tinofara nenhau dzamunotipa. Tinotozivawo chokwadi kubva kwamuri zviri kuitika munyika yedu. Tinoitwa inosendi kumasikeni apo. Avo babawo vari kutaura nyaya dzekuti ZANU-PF hainawo here zvayakakwanisa kuitawo zvamunotenda. Iye wacho ngaambotipewo zvayakaita zvatinogona kutenda zvatinoona kuti izvi zvakaitwa neZANU-PF. Ngaambotipewo iye ngaatanga kutipawo chingwani zvacho chatinoti yakaitawo vanhu vari kufara. Ndatenda zvangu.
Makadii vashamarari veStudio 7 mose nemhuri yose yakateerera voisi yangu. chinu chandiru wadza ndeche ku zinga mtunga miri webato MTC Alliance Vach Nelson Chamisa nechi kafu chavanga wawea na chocho kutivape nyerera chembere ara wawanu anotambu zika nishunungura tiza kutiki hurumende zano PF aisi hurumende inemoyo yewanu pamoyo hurumende inoda kuona wano ashingotambu zika nukushunguru zika saka tinoti pasi nezano PF 2023 kapinde hake mkomana
ana mkoma wande pamsoro hii tukutara pamsoro hii waruma waru kukura kutongesa machifu so wakate tezu wakato para mosha wombe wanupa na otori pa machifu yaya because kuti iwo wanotongwa na niko president anototongwa na chifu zvanika kanganisa kwete kuti iwo unotonga chifu no wanupa kunobvisa otori pa mosha ya wakaita iyoyo because machifu yaana kuhana mbubotora wanosenzera wana saidro wanosenzera wana vese Zimbabwe wano gatikwa ni wano wakatikwa ni ma president
Muno fare rabate fest in the 7 in the Solomon Center for Cape Town. Ah no go rats za kobare za kitso Zimbabwe na namna ngako kobare mu kapai wa na nga bayo mu na le kungwa za za meta. Chokare mu nanga banga tudzwe kuti passport ye 1 day inotora $200. But mu nyika maja singare mu tsoma ye yes. Izo kuri sutu cha passport ye 1 day inotora $20. Passport imagine passport inotora $20. But isi don padara $200. Mu nyika maja itambiswa ni mabondi saka mari yo inobva kupi. Izo wana onopiwa cheku yana chamisa paramba mudora sapo anechekuje iyo vachinanga vachasina kwanzo kwano yekuje azvichapera azvimirimwe zvokwa angomuka riri sindoka paru zvichapera azvingamboita
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakati vanhu vakakwereta mari yedzidzo kana kuti student loans vambomira zvekubhadhara mari iyi kweimwe mwedzi mina kusvika mumwedzi wachivabvu gore rinouya mari yedzidzo yakakweretwa nevana vechikoro inonzi inosvika padyo nematrillion maviri emadhora ekuAmerica vaBiden vanoti vaita izvi kuti vabatsire vanhu sezvo nyika iri pakati pekurwisana nedenda recovid-19 nyanzvi mune zvamabhizimisi vachidzidzisa paDefra University muzvina fundo Elliot Masocha vanoti vanhu vane chikwereti chemari yedzidzo muAmerica vanopfuura mamiriyoni makumi mana vachiti zvaitwa navaBiden izvi zvichabatsira vanhu zvikuru
Mamiriyoni azvo kuti kune vanhu vanosvika ma40 million vakapedza chikoro vaine zvikwereti vamwe vacho vachiri muchikoro vachitora zvikwereti zvehurumende zvokuenda kuchikoro saka kubvira patanga covid-19 pandemic vakaita mutemo wekuti kudzosera mari dzingakumbomira kusvika musi wa 31 January 2022 saka ike zvinezvi vati aiwa ngatichipfuudzira mutemo wekuti kusvika musi wa 1 May 2022 hapanauri kumanikidzwa kubhadhara zvikwereti izvozvo mastudent loan ayaya zvekare interest inenge ichichaja inenge iramba iri pazero vaya vaya vanenge vaine zvikwereti vari behind mukubhadhara havachamanikidzwi kubhadhara kusvika musi wa 1 May ndo mamiriro azvakaita izvozvo nokuti kuna vanhu vakawanda vanosvika katikati isu 1/3 yevanhu vanosvika 40 million vanga vachitotadza kubhadhara zvikwereti izvi imari zhinji yehurumende inosvika kuma 1.337 trillion yemari ine zvikwereti zvavanhu kuenda kuchikoro nokuti kuenda kuchikoro kuAmerica kunodhura zvikuru ndaandiri umwe wavo wanga aine chikwereti ichochi chandakazopedza ari kubhadhara makore kwacho mapfuura aya saka zvinhu zvinobetsera vanhu chaizvo tiri mupandemic kudai nokuti vanhu vari kunetseka kunyatso kuona kuti torara masei pandemic yako mabasa ariko zvirikuitika ndezvekuti pandemic yauya nokudhurisa zvinhu chikafu chiri kudhura peturo dziri kudhura hembe dziri kudhura nezvimwe zvakawanda wanda saka vati ah chimbofemai kusvika musi wa 1 May muchimbogadzirira kuzobhadhara mari iyi muchidzosa pichara pichara pamunokwanisa
mabhanga ari mowe here munyaya iyi mari iyi ndeyani
mari iyi ndehurumende inobva kudepartment reeducation yopfuudzira kumabhengi kuti mabhengi namamwe makambani anodzira nezvemari achikweretesa vanhu vanoda kuenda kuchikoro vozodzosera vanhu ivavo neinterest mabhengi achipowo muhoro wavo mabhengi achidzosera kupi achidzosera kuhurumende saka imari inenge iri yekuhurumende inenge yakapiwa kumabhengi saka mabhengi anenge achisevenzera hurumende kupa vanokodzera kuenda kuchikoro nokuzotora mari iyoyo zvekare pavanenge vachibhadhara yodzosera kuhurumende vosarawo nekamari kavo ipapo
asi interest inenge ichingoramba ichichaja here kana kuti inombomiswawo
interest inombomiswa inenge iri pazero interest hairambi ichiwedzera kusvika musi wa 1 May iwoyo zvinova zvinobetsera vanhu zvekare izvozvo
Profesa Masocha isokuona kwenyu sei vachiita izvi mabasa akazara asina unotora
pane chikonzero chikuru chokuti pakauya COVID yakakanganisa magariro namasevenzero avanhu saka zvinoitika ndezvokuti kurikavha kunyaya dzemari kunotora nguva yakareba kudarika kurikavha kunyaya dzezvana COVID izvi nokuti zvinoitika COVID yakauya sezvandambotaura ikakwidza mitengo yezvinhu yakaita sehembe zvikafu vana peturo idzi saka zvinobva zvavhiringa vanhu vachiri kudzidza kutorana masei mabasa ari kuhongu asi mari yati tichiri kuwana kumabasa iyoyo haisiri kunyatsokukwana zvauya zvikavhiringwa necovid saka kurikavha kunyaya dzezvemari izvi kunotitore nguva zvakangofanana tingatisi munhu kana upfumi hwai huri mumombe dzikafa nokuda kwechirwere gore inouya kukanaya dzikafa nokuda kwechirwere kana nokuda kwezhara gore inouya kukanaya zvinoti mombe dzacho dzichako kura ipapo zvoufumi zvinotora nguva kuti zvirikafe nyangwe covid ikabvi yapera nhasi chimwe chikonzeroso chekuti toona kuti omicron variant yecovid iri kutotanga zvekare ichivhiringazve nyaya dzemari nyangwe vanhu vachienda kubasa nenyaya dzamabasa saka ndo chikonzero chikuru chekuti nyaya dzemari dzingatimbodzipostpona kusvika musi wa 1 May nekuti zvinotora nguva kuti munhu anatsokurikavha kunyaya dzemari pane kurikavha kunyaya dzezvirwere zviriko izvana covid izvi
avo vange vari nyanzvi mune zvamabhizimisi vachidzidzisa paDuffa University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7
vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kilohertz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union vasivanilizwe Nkomo vanoti zuva reUnity Day izuva rekuchema vanhu vakaurawa panguva yegukura hundi varimi vane mafungiro akasiyana pamusoro pekukwidzwa kwemitengo yezvirimwa kubva kuvarimi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vanhu vakakwereta mari yedzidzo kana kuti student loans vambomira zvekubhadhara kweimwe mwedzi mina tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.